Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk Diaspora Forum. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, July the 10th, 2019. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight we are talking about the production of passports, which has ground to a halt, leaving dozens of Zimbabweans stranded outside the country or trapped within.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
Remember, we are streaming on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites www.voashona.com, voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Public frustration is growing across Zimbabwe, where dozens of people trying to get passports to flee the unfolding economic challenges are grounded as government fails to produce travel documents because it doesn't have money to buy printing paper. Authorities say there's a backlog of 208,000 applications, but the country is only producing 50 passports per day.
To underline the gravity of the matter, some recent applicants have been told to check their passports in 2022. Human rights lawyers say this is not just an aberration, but a human rights violation.
Yebo, zihlobo esithandekayo ngabalitshona njani kumagumbiwo mane womhlaba ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ntambama kungolwesithathu mhlazima zilishumi kuNtulikazi. Udaba esingalo lamhlanje kuDiaspora Forum ludaba lwama-passports. Kasatholakala ama-passports. Lutaba esike sabika ngalo kunsukwana ezedluleyo, kodwa kaluyindawo lolutaba ngoba lolutaba luyaxila i-government iyasadalala ngamandla isehluleka ukuproducer ama-passports. Sikhuluma nje kulabantu kulama-applications afika wona 208,000 ngokutsho kwakhe uhulumende. Abanye sebelesikhathi sebeleminyaka empilo emithathu ba-applya kodwa kakaphumila namhla lawa ma-passports. Isizathu ukuthi uhulumende uthi kalayo imali yokuthenga iphepha elenza ama-passports. Ngokunjalo abantu abaningi abazama ukusuka elizweni baphume ngenxa yokudilika komnotho bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Kungaba eBotswana, kungaba seSouth Africa, Zambia, Malawi, the United States, United Kingdom. Kabe nelisi ngoba kawakho ama-passports. Ukuze uphume elizweni ngaphandle kokuthi uyengena kuLimpopo, uyeqe uye eSouth Africa, uweqe umngcele, uriska ukudliwa zingwenya. Kayikho indlela ongaphuma ngayo elizweni ngaphandle kwe-passport. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Amagqwetha aya kusola kakhulu lokhu ngoba athi ikwephula ilungelo loluntu. Abantu balelungelo lokuthola ingwalo zokuhambisa baphume elizweni baye lapho abangaba befisa ukuya khona yilo bayisiphi isikhathi, okuyinto engasenzakali eZimbabwe ngenxa yalolu daba. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje, ikakhulu abakudiaspora abangaba labo belama documents a-expireyo sebezama ukuthi bathole amatsha ukuze babuyele eZimbabwe kodwa besehluleka. ngodubo olufanayo. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje lingaba sekhaya lingaba phandle kwelizwe uhlelo ngolwenu kasixoxene.
Ndizo zvocha izvo ntungamiri Nkomo, mashoko auri kutaura iwayo ndiwo abata vana veZimbabwe vakawanda. Dambudziko hurumende iri kukundikana sezvainotarisirwa kuti inge ichidhinda magwaro ekufambisa kana mapasipoti. Tikanzwa gurukota rezvemukati menyika vakaine matema muna kubvumbi anove April vachitaura kuti nguva iyoyo ofisi yekwa Registrar General yakanga ine backlog yemapasipoti anokwana kuita 208,000. Asi vachitidai zvinhu zvaifamba zvakanaka, ofisi yaifanira kunge ichiburitsa mapasipoti kana kudhinda mapasipoti anokwana kuita zviuru zvisere 8,000 passports or documents pazuva roga roga. Asi sekunzwa kwatiri kuita mazuva ano zviri kutonzikana yarwisa, hofisi iri kuita mapasipoti anogona kuita 50. Ndo matambudziko hurumende iri kuti iri kukundikana kuwana mari yekunze inodiwa kuti munhu anga achigadzira kana kuti vanga vachigadzira vanga vachitenga mapepa ekunze pamwe neinki kuti vagadzire mapasipoti iwayo. Zvaakuita kuti vanenge vachida magwaro matsva ekufambisa kana manew passports vakunzi munodzoka muchitarisa kana kuti munotarisira kuzowana magwaro enyu muna 2022. Vanenge vachida kurinyiwa mapasipoti anenge aexpire, tiri kunzwa kuti vamwe vari kuudzwa kuti munomirira 18 months unove mwedzi gumi nemisere kuti magwaro aya anga achibuda, nemagwaro aya anonzi echimbi chimbi my emergency documents, tiri kunzwa kuti ari kunzi aiwa tarisirai iwo kuma 18 months 15 months ikoko. Saka hapachisina chekuti munhu anenge achinda apply emergency document kana emergency passport kuti unge uchikwanisa kugadzirisa zvinhu zvako. Ndo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero kuti chinge chichiwana magwaro ekufambisa iwayo. Tichitarisa section yemu citizenship kana kuti yemugwaro redu constitution section 35 iri muchapter 3 citizenship inotaura yekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero yekuti chinge chichiwana gwaro rekufambisa kana mamwe matravel documents. Anzi, all Zimbabwean citizens are entitled to the following rights and benefits in addition to any others granted to them by law: A, to the protection of the state wherever they may be; B, to passports and other travel documents; and C, to birth certificates and other identity documents issued by the state. Ndo zviri kunzi nemagweta pari kutyorwa kodzero, nekuti kana iwe uchida gwaro rekufambisa pasina zvikonzero zvinoita kuti unge uchishaya gwaro iroro, zvekuti unganzi une mhosva dzawakapara dzinoita kuti usvikirwe kunzi ungangotiza uchisingazodzoka munyika, unofanira kunge uchiwana gwaro rako. Ndo zvatoda kuti tinge tichinzwa nhasi, ndo zvatiri kukurukura. Vari kunze kwenyika hanzi vakawanda vari kuitawo dambudziko rekuti pasipoti kana yaexpire, paunotumira magwaro ako kumusha kuti harenyuwe, wotoziva kuti uchatarisira kana gore nehafu kana makore maviri usati wane gwaro iroro, zvichireva kuti unogona kunge usingafambe ukwanisa kufamba kubva munyika yeyo kuenda kune imwe nyika, nekuti unenge usina pasipoti kana wakanga usina imwe pasipoti yeimwe nyika yaunenge uri, sezvo mitemo zvakare weZimbabwe panyaya yedual citizenship uri kunetsa, zvichireva kuti vakawanda vanenge vaine sarudzo yekuti ndoda hangu shandisa Zimbabwean passport chete, zvine zvichireva kuti unenge wagrounded ntunga.
Yebo Jonga, and we have our first guest. I think we have both our two guests, and that's Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as human rights lawyer Dewa Mavinga. Good evening, gentlemen, and welcome.
Evening to you, and evening to the seven listeners.
Thank you so much. Mr. Mabena, you go first. This is a major, major, major problem. And I imagine many people in South Africa are facing the same issue. Can you talk to that?
The biggest challenge that we have is that we have people that are on special permits, their passports have expired, they need a new passport so that they transfer their permits to the new passport, and they can't get those passports It means that they cannot travel until the situation is resolved with children born in South Africa or students also who are applying for study permits. They are still awaiting their passports to be processed. Some still want to apply for the passports. They cannot do so because of the passport challenges back in Zim. So it is a huge challenge because if people do not have access to passports, they cannot regularize the FPA in South Africa. So this is the challenge that we are facing.
Mr. Mavinga, your first words on the issue of passports.
Well, it's a reflection of the absolute failure by the government of Zimbabwe and a failure to prioritize this important right, a constitutional right for every citizen to have a passport. Is the access affordable? There is no reason why the government of Zimbabwe can spend lavishly elsewhere and not prioritize this basic right for Zimbabweans. Many, many Zimbabweans in their millions depend on passports for their livelihoods outside of the country, for work, for studies, for emergency issues, and even including medical care, and they will be unable to access all those things because their basic right has been violated because of negligence on the part of the authorities in Harare.
Mr. Mabena, you talked about Zimbabweans who are on special permits. May you tell us exactly the type of problem they are facing with regards to the Zimbabwean passport issues? Because these people, they have South African special permits. How is it connected?
The old passports that they have had have now expired, and now they are applying for transfer. Because if you have a passport that has expired as a permit, you need to get a new passport so that you transfer your permit to the new passport, even if the permit is valid. But because now you have a valid permit but not a valid passport, that is the challenge. Because people obtained their passports at different times, others they received their passports in 2010 and so forth. So some passports in 2019 have expired and they need to be renewed. So it's an ongoing process which they do. So this year they are having these challenges of renewing these passports.
Oh, thank you.
Selike lazama yini ukukhulumisana lo hulumende weZimbabwe Mabena ukuthi mhlawumbe abantu laba bengaphiwa i-priority. Wona lawa ama-passports angu-50 adindwayo ngelanga. Mhlawumbe baphiwa i-priority ukuthi kudindelwe bona.
Asikabi lenhlanhla kodwa sathi sibuza abanye abasebenza e-ofisi ka-Register General eHarare, bathi bona kakulaphepha lama-passport. Sabona futhi ezindaweni ukuthi sokune-corruption, ukuthi nxa kumele uthole i-passport sokumele ukhiphe imali ephezulu ukuze i-passport yakho iproseswe. So-ke kasikatholi-ke ukuthi sikhulume lo ambasada ukuthi babone ukuthi abantu abangapha bayaphiwa i-priority.
Anzi nemumwe jonga, anzi, the only thing that's not in short supply in Zimbabwe is poverty. Ma passport apasina, mvura apana, magesa apana, mare apana, saganzi zwanetsa. Asi urombo maningi.
Wataura nyaye magesi ntunga, ndanzwa wamwe wachiti, magesi arikunzi arikunetsa. Nekuti hakuna mvura yekupomba magetsi, yekugaya magetsi. Then vemvura varikutadza kuwanisa mvura nyika nekuti hakuna magetsi kuti vagaye mvura. Saka zviri kupindana pakaoma. Vamavhinga, mangatsanangura here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe nenyaya dzemapassport dzemagwara ekufambisa?
Pane matambudziko akawanda zvikuru. Ngatitorei semuenzaniso. Vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe vari muSouth Africa, vamabhena vataura nyaya yemapemisi ari kupwara maZimbabwe special exemption permits. Vazhinji vachona havakwanisi kuti vapiwe mapemisi aya nekuti kunenge kuchidiwa mapassport matsva, kureva kuti havagoni kuenda mberi nebasa. Vanenge vasakakwanisi nekuti kuZimbabwe havasi kupiwa mapemisi. Vazhinji vana vane vana vari muzvikoro munodiwa master payments, anofanakiswa mapassport, zvese izvozvo zvinovhiringika kana kuti vafambe vakasununguka vanenge vasakwanise nekuti havana magwaro avanofanira kupuwa pamutemo ari kodzero dzavo tiita sebumbiro remutemo rezimbabwe. Hurumende yezimbabwe yakundikana zvachose, asi tinokurudzira kuti dei yaikwanisa kuziva kuti ndepapi pakakosha panofanira kuiswa mari yenyika, kwete kupedza mari vachifamba vanzendo dzisingaperi vasingakoshesi nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzadzikisirwe kodzero yekuva nemapasipoti nemamwe magwaro ekufambisa anodiwa pamutemo.
Thank you so much. Vamafinga, rambai muri parunare. Ntunga, anongotarisa mashoko atawana iye zvino kubva kuvateereri nevatariri vari kuteera chirongwa paShona Facebook page yedu. Hanzi namukoma Onias Nzuwa, hanzi haitozombokwanisiki zvachose koita padhimhaka. Hanzi maswera sei at VOA Studio 7, aiwa taswera zvakanaka zvikuru. Then mukoma Tawanda Gucha, hanzi ZANU-PF must go forever, we are tired. Wabwa wati ndifonere tishaidza kuwabata. Then tina mkoma Tawanda Gucha, hanzi imba vaidzo mkoma Jonga, andiso kuti imba vadzipi za waru kutaura. Titus Mukucha, makadi mkoma Jonga, ndimbovunza wangu kuti nyika yedu ichazo nakawo here sedzimwe nyika oro iri kutoenda kumawere. Then Tawanda Gucha, hanzi yafa iyo Zimbabwe mkoma. Gracian Mutumwa, ko kana vari kuda foreign currency ngavangoti vanhu vabhadharikane foreign currency yacho. Ko isu tinoshanda diaspora tinoita sei tisina mapassport? Zvikana mukoma Tawanda Gucha, kutorega kutora kuri nani? Mukoma Onias Nzuva vakadzoka zvakare zvikanzi ava vanhu vamuri kuti vakuru venyika ava vakadzungaira chaizvo, kozi havangati foreign currency haichashande muZimbabwe. Now mapepa emari anogadzirwa kunze kwenyika, mapepa emapassport also from other countries. So are they going to get those papers without foreign currency? Is that possible? Ndo zviri kubva kuvateereri Mutunga.
Mnumzana Mapena, usakhona ecingweni? Ucingo lukaMapena.
Tomonga muteereri tichimirira kuti vaMapena vadzoke. Hallo.
Hallo, maswera sei vaJonga?
Titaswera, ndava manhanda here.
Ndiwo zvavari kutaura, vakasununguka.
Thank you so much, rambai muchisununguka.
I've got a question directed to Mr. Dewa Mazinga.
Yes.
Ndinofara kana ndichinzwa vachitaura ipapa, because there are a lot of things that I would want to understand from him. Ivo vaMazinga ava, semukuru wemahuman rights, vanodai kutitarisira mitemo kuti pavhuniwa mutemo ndepapi, pari kutiwa mutemo zvakanaka ndepapi, ndanga ndichida hangu kubvunza kuti pane here imwe yenzira yavakamboatemta kumbonosangana kuna purezidendi vachibvunza kuti nhai purezidendi, ko zvamati mapepa hakusisina, what is the solution? Nokuti vana mapasipoti rava dambudziko kana kuedza kuatemta kusangana vona minista. Tigonzwawo vachitaura vachiti muripoti yavo he attempted to see the president, but president vakaramba kusangana navo. Ndakaatemtira kusangana naminista wehome affairs kuti ndibvunze mibvunzo iyoyo kuti zviri kufamba se, because iconstitutional right yemazimbabwen kuwana mapassport. Zvino vakatadza kusangana navo, but zvitanga zvataurika nenzira yekuti iconstitutional right ivo vasati zvevambodotaura, nokuti position inova Dewa Mazinga iposition yakakura zvikuru zvokuti I doubt very much if the doors can be closed whenever you want to see the president or any other rank of the government officials. Handipo kuti vangavhariwa. Saka ndaida hangu kubvunza ipapo kuti pane pavakambovatemta here.
Regai tivanzwe vaMavhinga mubvunzo uri kubva kuna vaManhanda. Hanzi, have you ever attempted to meet with President Emmerson Mnangagwa or Home Affairs Minister, Minister Kane Matema, over these passport shortages?
Regai nditange ndichiti hongu sesangano reHuman Rights Watch tinopota tichiita misangano nemakurukota makuru emuZimbabwe kusanganisira mwedzi mishoma yapfuura negurukota rezvejustice vaZiyambi Ziyambi, zvatakaita musangano navo pachena tichionesana kukosha kwekodzero dzevana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo. Saka izvi zviripo tiri kuzviita, uyezve iko zvino kutaura kwatiri kuita panotova nechikumbiro chiripo chekuti tiite nhaurirano nemutungamiri wenyika. Tava nemwedzi yakati kuti takamirira takateya nzeve. Asi zvakare kuno kwatiri kuSouth Africa, chonzerapfuura ndanga ndichitoita musangano navamabhena tiri vaviri tichitaura nyaya yedzidzi dzemapasipoti nemapemiti. Tichionesana zvakare kuti zvinokosha kuti titaure navahama dziripi mumiririri weZimbabwe kuSouth Africa, tivaonese zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi. Asizve dzinonzwa hadzirimi, iko zvino kutaura kwatiri kuita hurumende nevatungamiri vese vanenge vachitonzwa mashoko atiri kutaura sevana veZimbabwe kuti hazvinaki kuvashayisa kodzero dzezvitikinyani zvekufambisa. Ngazvigadziriswe izvozvo. Asi zvakare wezve vamanhani kana vachinge vaine imwe nzira yavainayo yekuti kuda tingafuma tiine musangano zvichida titsenga mhandire tichitaura nemukuru wenyika, zvakangonaka isu takazvipira tiripo. Tinouya nemagwaro edu tichikeserana kuti kodzero dzingasimudzirwa nenzira ipi. Ndatotaura zvakare kuti aiwa ine nzira ingashandiswa kurega kurasha mari nenzendo dzisina maturo, toisa mari kumapasipoti kukoshesa kodzero dzevanhu.
Maita vamavhinga vamanhanda, ndodayira kuti manzwa zvabva kuna vamavhinga vachipindura mubvunzo wenyu.
I think vamananda
ndofunga nhare yavo yadonha zvakare. Handizivi kuti vamabhena vadzoka here. Mr. Mabhena,
hanzi tine mutereri. Mlaleli, mutereri wakadi yako? Halo mutereri.
Makari baba.
Aiwa tinofara, makadi henyu?
Tirinani, murikutaura namukoma Shepherd kuBotswana. Shepherd Marumbwa.
Va Marumbwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Pachirongwa chiripo ichichi baba chauya zvakanaka, ende chauya panguva yandanga ndichichisuvira kuti ndechambopinzawo paStudio 7. Panhau dzemapasipoti idzi baba, ndiri mumwe womumwe akatobvako kumusha ukuku. Moziva zvinoti afecta zvakanyanya kunyanyanyanya steriki sesi isisu macross border vanoshandira kunze kwenyika. Unoona its like tiri muno muBotswana, ukabatsirwa mwana wako muno muBotswana, vanoti within 3 months, it's a must kuti within 3 months mwana wako unofanirwa kuti abude, ange achibuda munyika yeBotswana andogadzirwa pasipoti rake rekuZimbabwe kunyika kwake, then obva odzoka ozomuitira pemiti. Inini ndakabvako ndine vana vangu 2 vanga vabarirwa muno muBotswana, ndikaenda kuZimbabwe kwacho ikoko. Ndichindosvika ndakaenda kumakombe street ndichindoti ndiri kuapplyira vana mapasipoti so that ndikwanisewo kugara nemhuri yangu panzvimbo. Izvezvi kutaura kudai baba, mhuri yangu ndakatosiya kumusha. Uchinzi mapasipoti andakaapplya ndine 2 months back ndaapplya that passport, zvikanzi unozoriita top up mapasipoti evana vako unozomaita top up muna February next year. Muri kupanzwisisa baba? February next year wozoita top up kuti ukwanise kuwana mapasipoti evana. Inini ndosevenza muno muBotswana, mudzimai wangu ane pemiti, ini ndine pemiti, vana havana. Saka izvi zvaakutopa kutoti even mamarriage edu anenge ava kudisturbiwa nenhau yemapasipoti. Hazvisi zvinhu zvokuti zvingatarisirwa kuhurumende inotarisira kodzero dzevanhu, inoongorora nezvekodzero dzevanhu, inonzi inoremekedza kodzero dzevanhu. Izvozvo hatitarisiri kuti zvinogona kuitika. Dei kwakunzi pashai kwa zvimwe zvinhu kwete zvakafanana nemapasipoti, nokuti mapasipoti anoafekta zvakawanda. So far anoexpire mapasipoti tiri kuno, kubasa rinenge riripo unenge wakaofiwa basa, unenge uchisevenza pasipoti rako reexpire, asi makore unenge wakapiwa kuti usevenze epemiti anenge achiripo. You are forced kuti udzokere kumusha undoaplya pasipoti, and unofanira kutori apply in time. You know, imagine uchinzi unoaplya pasipoti, you won't expect a passport in 3 months time, you only apply 3 months before expiring date. Wonzi unozoriwana wozo top up muna February next year. zvino zviripo zvakatoitika kwendiri kwete zvandiri kutaura kuti ndeita zvokufungidzira aiwa zvakatoitika pendiri itimizi dhati waakurudza basariro because hakuna nyika inogona kukutambira usina gwaro
rokufandira mukoma shepherd mukoma shepherd ndoda kuti ndingonzwisisa pamuri kutaura nyaya yekuti topa apapa nokuti kana isi tichinzwa topa apo unenge uchisa pamusoro pekuwedzera zvazviripo kuti zvingozara kana kudii vanenge vachitichi kana vachiti topa apo yepasipoti
vanenge vachiti topa apo yepasipot vari kuzama kutsanangura kuti kana uchida emergency passport handiti vanoti unoapply raizi unoapply iri $56 ndo ordinary passport ine 3-6 months kana uchida re one day kana re 1 week pane maprices avanenge vakapa saka vachizoti topa apo vanoti kubva pamari yepassport rawaapply nekuti hakusisina pandakasika ukanzi hakuna passport rinonzi ndere emergency tiri kuapply maordinary passport anobuda after 6 months saka kana iwewo uchida passport rinenge riri emergency zvinoitika ndezvokuti ndo paya paunoapply unofanirwa kuapply ordinary first then wozonzi wouya nemari yetop up kuti passport rako richizogadzirwa rebude zvisinei nekuti unayo ipapo kana kuti hauna ipapo its a must ndo mutemo wakatonzi wakadzikwa ipapo kunzi hakuna passport rinoaplywa rinonzi ndere emergency unoapply ordinary wogara wopiwa period of time yokuti uzoita top up handi maona manje ndo panozoshanda the word top up kunzi iyayo unenge wakuya nawo uchiti like inini ndakanzi muna february next year saka muna february ndopendofanwa kuinda ndichiti ndauya kuzoapply pa kuzowedzera mari pamari yandakasiya zvakuita sokuti imari yechibatiso handi muri kupanza
saka zvinenge zvichireva kuti passport yenyu ye 6 months ye ordinary year munotanga kuapply pamunodzokera muna february inenge isati ya ready asi muri kuenda kunoisa mari yekuti muchiitirwa emergency manje
ndo zvitoripo kwete kuti kudii ndo zviripo ndozvokuti vanongo ini ndakaita kubvunza muoffice ndiotikazvangu kuti nditaure zita remunhu akandi
aiwa hatitaure mazita
hatisi kuda kuti tinominate mazita evanhu ndakabvunza Moses kanzi aiwa isusu chiripo tinoda kungotora mari totsveta tokunyora mazita haasiri kuprosesewa mapassport ike zvino until hurumende yezimbabwe yakwanisa kuti zvinhu zvayo zvibalanse panyau dzemari havana mari yekuti vakwanise kutenga bepa rinoprocesa mapassport
Alright, mukoma maita basa mukoma shepherd thank you regai tipe mukana kune vamwe
ndatenda baba
thank you so much tungatana vajoseph chuma vanonhengo yecentral committee yebato rezanu pf vari parunhare togona kuvachingamidza
yebo mnumzana chuma siyakwamukela uhlelo mnumzana chuma
yebo lijani
hayi siyaphila singabuza wena
hayi phililani
abantu bayakhala chuks lapha mani bathi liyaphambanisa abantu bafuna ukuphuma elizweni bayephanda uhulumende wenu uyehluleka ukudinda ama-passports kuhamba njani
well the statement engayizwayo ekhulunywe nguminister of home affairs honorable Kane Matema in Wange this previous week was that i-situation isizaba ngcono uhulumende useyavelile imali to procure another machine so that the production can be raised from I think about 30,000 passports a day to about 8,000 passports which means that izinto sezizaba ngcono njalo ekhuluma ngokuthi hayi bebe le shortage yamapaper okwenzela ama-passports but there's been funds that have been availed by treasury I don't know kuthenga yonke into naleyo So I think, according to what you are saying, we must be seeing things improving in the near future.
And abantu kabakuthembi kabalithembi chuma ngoba isesisi isikhathi betshela ukuthi hayi amafutha ezimota si right sithola imali amamiliyoni lamamiliyoni sesile fuel ekwana ezasenela njengesizwe kuze kube next year kodwa emagarage nakulalutho betshela ukuthi hayi udubo lwemali solu-right imali sitholakala la namhla loku kunjalo balithembe njani kulokhu eseliwukhuluma manje
well the most important thing is that the government through the ministry kumele bakhulume into eyiyo njengakhuluma into yokulinganisa kumbe ekuphosiso. That is where we create that animosity where the people might end up not trusting uhulumeni. So we've always encouraged the ministry officials, would you brief your ministers the proper things that happen? Because as you know, ministers are run from the temtech level, who see how to see a pan. So minister is a political figure who is given information by his officials. And if those officials don't give him proper information, you end up misleading or saying things that are not probably what they are supposed to be on the ground. Bodra, in the cardinal, it's our government and it's our system. We need to come up clean about it. Now, we're challenging, we didn't have paper, and we had an absolute machine that was there in Dala, which was producing about 30,000 passports. But they since gotten money to procure umshina omusha, lama paper gonna after that night.
Thank you.
So now it's a matter of us then having checks and balances and seeing that is this what has been said done. Just like what happened with the Vesa Eskom issue, if you remember, Wapuma on social media, so carry out Eskom is die. Stuff like that. And well, because maybe of technical glitches or, you know, the banking system, apparently, whether someone has said, no, we're paying this money, but it was not yet paid, and maybe the minister is
informed that
money is paid, then he goes out and says, no, we're paid.
Thank you, Mr. Chuma. Thank you, Mr. Chuma.
It's about communication and sending the right way to the people.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller at Nemutereri. Hello.
Hello.
Takasimba Babandia now. Vachoga.
Sugar kana kuti choga.
Sugar. Inopedzwa nespuni. Sugar. Oh, Mr. Sugar, the sweet sugar.
Yeah,
that's a sweet name.
Nekuti wakuru watakaisa pachigara wacho watutungamiri wanembavha isusu wano ngatinyatsoona kuti ka nyika yedu ikaenda kupi nekuti nyika yedu upfumi hwese huri kuparadzwa endi wari kutora upfumi wachiisa kune dzimwe nyika saka mapedzesero ndiri kuti vana vedu isusu vachashaya chokubata kana kuti chekuzoita nekuda kuti iyo ipo vanhu watakaisa imbavha.
Aiwa, vashuga niko kubatai muromo. Zvinonetsa kuti tishandise mashoko akaita saiwa nekuti hatina humbo wekuti tiri kutungamirwa nembavha. Ndofunga dai paire mbavha dziri kutungamira matare nezvitokis dai zvichiita mabasa azvo. Kana pasati panongedzwa kuti uyu abaya achitungamira tomborega kuvanongedzawo isusu. Taura henyu.
Onai kuti vakuru izvezvizvi ukangoda kusimudza musoro ukangoda kuti tarisai wari kushanda kunyange mugovernment ukangoda kuti vangoratidzire kuti no isusu hatiti kufara nezvizvi wobva watorohwa musoro wobva watourayiwa. Izvezvizvi magetsi hakuna magetsi, iye zvizvi mvura hakuna mvura yekumwa yakanaka. Saka todiwi takada kuti tichene kuti zvatinawo hatinawo zvakati saka tinzeiwo pakati pane zvakadai wobva watourayiwa.
Aiwa, tiri kupanzwa vashuga amene mutunga anoda kutaurawo kune mashoko kuna vashuga.
Aiwa, tinotenda vashuga, vatereri ndivo vawanda, saka regai titore vamwe, asi tinotenda nekupinda muchirongwa.
ichokwadi tora henyu mwatiri ndinotenda wanga.
Aha, siyabonga ushuka lapho ilayo yakhala ukuthi hayi uhulumende ngabe wenza ngcono kulalokho. Vamavinga vanga bachida ku pindura esaka pinda yenyu amavinga pachidimbu tisati tadzokera kuna vachuma.
Ndakangojekesa kuti mashoko atanga tiri kutambira pamusoro pedambudziko rekushaikwa kwemagezi muZimbabwe kubva kune vari mukati vari kuziva zvinoita vari kutitaurira ivo kuti dambudziko guru inyika yekuti hapana mari. Vanhu vari kumagezi vakatotora chinhano chekuti imwe nzira yekukamura chikwereti kunyima vanhu magezi kuitira kuti vanhu vagara murima hatibhadhari patinana panenge pasina kushanda magezi ipapo. Saka inzira yavari kufunga kuti vari kusevha nayo mari yekusapudza chibereko vasingabudi pachena. Dambudziko guru nderekuti mari iri kushandiswa zvisizvo inyaya yehuo yecorruption.
Thank you there, Mr. Mavinga. Spenduke kuwe babu Chuma. Uyavezwa bayakhala abantu ngitsho lo babu Mavinga lapha bathi utubo olumqoka elilalo njengohulumende ngolwenkohlakalo kalithembekanga imali liyayichaphaza lifake ezikhwameni.
Well, I can safely tell you that we might have had such situations in Zagana before with all dispensation. But if you look at the new dispensation right now, from the Minister of Finance himself, the way our Titan and high speed through every demand to this one, we have only no song of the old Zama, we don't know. We might be only either accounted for. Hey, you have a window twice. But I just want to assume that when I am a year on to a little yellow, then I'm under a woman who has a cool man in the very late training. It's true, I'm a good resident of a bum card. To get a woman in resident at Kiambela Baba Manga. To be honest with you, right now, the Minister of Finance is really trying at every level to make sure that money that comes in are accounted for and they are used for the right things that are supposed to be used for. But the plain truth is that, yes, we don't have enough money. Our economy is in shambles, but we are working towards the resuscitating of the same. And if you see, there are a lot of measures and steps. Citizens again, everything, positive outcomes are coming. And all we need to do now in government is to support those positive outcomes instead of sabotaging those things. So if we do that, we are bringing ourselves back to stay one. But the solution is that let's all come together and see. And I've always said that, I don't mind someone who criticizes constructively and proper solutions as well. Government will never be able to say that they know everything. Akuna muntu ongatiyaya into yonke. We all need each other to advise each other, to show each other. Because in a school, you do a session of corrections, you have a primary and you show this, so after that, you return a correction time. You're supposed to do this, you're supposed to use that formula, and then you get it right. So everyone will be doing something at county and he's doing the best, but that best might not be enough. There might be other better solutions. So if we come together and talk about solutions, then we become a nation. But the problem with us is that we are politicizing everything. We don't want to do political gear nowadays. Everyone is talking politics. But we forget that this same politics just came now. Look at it. MDC was only formed in 1999. But Zimbabwe is the name of the country. So if people stop being on the lines of MDC, ZANU-PF, ZAPU, or whatever party, and think on the lines of Zimbabwe, they will we start doing this same thing. No, but just right now, if I tell you, ZANU-PF was not from in my house. MDC was not from in your house. So why are we busy preparing this political entity instead of preparing Zimbabwe, which is something that was given back by our mothers and fathers and brothers and sisters, now. So we need to shift from political gears and put in developmental gears now and say, let's develop Zimbabwe together. And developing it means that you take out that jacket of your political party and wear the jacket of development and say, as MDC, I'm proffering this solution. As MDC, I'm proffering this solution to this problem. So then that way, we start moving forward as a nation. But now, if you have to point out my fingers, like what we're doing now, we'll be stagnant. So I'm going to see one now, but guess what? The Zimbabwe that is going down is your Zimbabwe and my Zimbabwe, regardless of party affiliation, regardless of race or religion. So let us come back and remove politics and start building development. Because I want Zimbabwe will come out.
Mm-hmm. Thank you so much.
20 minutes before the top of the hour, and this is the Diaspora Forum on Live Talk. Tonight, we are talking about the enduring passport shortages in Zimbabwe, primarily because the government does not have enough money to buy passport paper. And tonight, we have human rights lawyer Dewa Mavinga and Joseph Chuma, a ZANU-PF Central Committee member, as our guests.
Mm-hmm. Tine mteleri ariparunare, tisataenda kuna Mama Vinga. Hello?
Hello?
Yeah, ndia niyao?
Hello, Mama, anyuko wa Jonga.
Makadi hii, Baba, Martin, ndia nizita?
Ndi Joseph.
Mkoma Joseph.
Yes.
Thank you so much. Murukupi?
South Africa.
South Africa. Taura enyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Ndinoda kutaura nedzidzo dzinonzi vachuma idzo zvanje. Vanachuma avo chokwadi vanochiziva. Chete kuti iwo havana zvivinge zvekuudza kuti honai vaidhi kwamuri kuendesa nyika kumakonero. Havana chivindi ichocho. Zvini pachena kuti huriko kuzanipi. ZANU-PF ndiyo yauraya nyika. Mari inofanira kuti iende kuhomwe hurumende. Tinombotanga yaenda muhomwe yana idziva. Vana idziva zotoriwa vana chuma. Kuti vauye vatore nonsense dzavari kutaura pa radio yedu.
Aiwa, atitukane baba.
Vauya kutaura pa mkoma radio yedu isusu.
Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Ati kurudzire kutukana. Ati kurudzire kutukana mukoma Studio 7 iburiro reshiri dzose dzinouya dzichidya ipapo paburiro.
Kuti vanachuma vanopundo vanopuwa imwe mari yacho kuti vave vataure zvavakutaura zvitakana nemusoro zvekuti kana kamwana kadiki Zimbabwe haichambodi kana kutaurirwa chirungu chaanozama kutaura ichi kuti Zimbabwe nhango isu tisina kudzidza taakutoona pari kufira Zimbabwe kuti ndepapi.
Regai
vatadza kuita zvavanoita muhurumende vodzoka voda kupfemura mhosva kuMDC.
Regai tipe vachuma mukana vapindure mukoma Joseph maita basa. Regai tipe vachuma mukana vachuma.
Nemwe Jonga.
Taurai tinzwa. Taurai.
Nemwe nyana ida kuti nhonga ungazondibata kana mangwana yamanhanga.
Okay. Ibvaimango itaura.
South Africa vachiita regai pedzise. Regai pedzise. Vamananga vanopona kumaredio South Africa kunogovachitaura kuti iwo is not a Zimbabwe.
Vanogonakwata
kuvadzosa ndivanopona kumaredio South Africa vachitaura kuti is not a Zimbabwe.
Vanogona kunge vasiri vanogona kunge vasiri inzwai baba vanogona kunge vasisiri chizvarwa cheZimbabwe pamwe ane South African citizenship hatigone kuvapindurira kana tazowana mukana tichati vagopindura asi
ndozvandati kana uchida vanozviti Romeo kana vachifona kumaredio South Africa kunoku vanozviti Romeo vanofona kuSFM.
Aiwa. Saka
Zimbabwe na vabereki vavo vachiita mwana kadiki.
Saka havasiriwo. Havasiriwo ndofunga kana vachifona ikoko anofona ikoko ndiRomeo vamananda vanofona pano pa Studio 7. Aiwa, tinotenda zvikuru dai vanga vari pachirongwa tava pamukana vapindure vega tichaona kana vakadzoka. Aiwa, ndizvo zvasi.
Vanouya pa Studio 7 vachitaura nyaya
ndizvozvo maita mukoma Joseph zvanaida kuti handizvo kuti studio 7 haine hayo kuti uri chizvarwa chenyika ipi tinotambira mese aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joseph tinotenda tine hurombo kuti nguva iri kuramba ichienda tine vateereri vamwe vada kupinda pachirongwa asi tisati atora vamwe vateereri tisati aenda kuna vamavhinga vachuma ndinofunga muda kuti mupindurewo zvava zvichitaurwa namukoma Joseph
I'll tell you what we have showed you guys. In any other words, without putting the moon, I said, I'm not going to go to Jarama, take that game, won't go to Ga. Say that you put to that from Gona, I see. It is the moon, I got Baguan. No, that the moon, I'm going to kind of Tina will run from Tao. It means that we have different opinions. But that does not mean that I must insult you. No, that means that I have no tolerance. And those men that would be people must tolerate each other with their different views and whatever solutions you want to proffer, but not to insult. Well, I'm not insulted. It shows how legal a man you are. If you're a big man, you don't insult. You engage, you proffer your views and solutions, and you all agree to disagree, or we all agree to agree. Yeah, that's how it should be.
Thank you so much.
I don't think I want to even engage him. It just shows that he's got a limited mind, so it'll be a waste of time.
Thank you so much. Before we bring in a caller, let me give Mr. Mavhinga an opportunity, just 30 seconds, to go respond. I'll have Chita or one of our terrier, one of Mavhinga, Tata Torang, one terrier.
Kutsvairira zvinhu parutivi kana kuwanda nemunwe ngavangotarisa kuti tine dambudziko senyika yogadzirwa sei nhamo yatinayo kwete kuwanza mashoko ekuvanza dambudziko riripo mhosva inoripa haipedzi nekungotaura chete ndozvatongada kukurudzira vatungamiri venyika yezimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line and tunga tine mumwe muteereri.
Siqhubeke ngohlelo sisiya emaphethelweni sisalelwe imzuzo elishumi lantathu. Abasanda sixhuma kodwa singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweDiaspora Forum kuLive Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokusilela kwama-passports elizweni abantu abanengi inkulungwane lenkulungwane maybe izigidi zistranded bafuna ukuphuma elizweni abantu kodwa kabe nelisi ngoba uhulumende kalayo imali yokuthenga iphepha lama passports atine mtereri parunare wakadi yako mtereri
ndinofara mkoma ntungana mkoma jonga
ndimkoma donald ka
ndimkoma doni mapina muchirongo atipiwe pfungwa dzei.
Ndinotenda nokundiziva nenzwi rangu. Ndoda kumurusa vamabhira navamazinga navamwe vanhu iye vacho mavangazoti ndavasiya.
Aiva vari kuzvinzwa.
Ndisati nhangu ndaenda kure kure ndoda kuti ndisati ndakangamwa zvonda kutaura patopiki iripo. Ndoda kutaura pamusoro pavamanhanda hakuzi kuti tinorenga vamanhanda. Vamanhanda vanofona sezvataugwa nemuteereri apedza pafm I remember mukavafunza vati vamavhinga vanokudzai the same pane musoana vafunza vamavhinga vachitaanzara vakaita nderitiri kubvunza president kana kubvunza minista wehomeaffairs vamavhinga vakafona hapana kana vhiki mbiri pafm ipapo vakatifona vanzwa dr homeaffairs minista womuno south africa vamuskadeni vari pared vakafona vamavhinga vakabvunza vachibvunzira zvemadraivha matrak drivers nyaya dzinhu dziri kuitika zvinofobian kana kuti dzemagwaro munozvi mufambisa sei vakapindura dr musadede ndikavatumira meseji vadhe vamazinga ndikavati havagona mukomo vamanhanda ndo radio same radio station inotirigwa navamanhanda everyday vanofona everyday vachizitiri humiyo apa vasikona maepod hapana munhu asingazitiwa dhe vamazinga vanoshanda muno vanotozikangwa sechizabva chemuno
vatiaamukoma mamboma ndoda kungobvunza mubvunzo mumwe chete kuti chii chinoita kuti mubva maziva munhu achifona parunhare kuti uyu ndimanhanda uyu asi ari kuzvitiri humiyo.
Mukoma jonga pavafona vamanhanda apa mavatovaziva nezita mukati ndivamanhanda ini mandiziva nezita
nekuti imi munogara muchifona pano
mukoma jonga voice rangu izvozvi mukataura kana mukaenda kuSW Radio Africa ndokwanisa kunzwa nzwi renyu ndimukoma jonga asi tandanzwa zita renyu Vama nanda ndo wazi yoko. Baru tuwefa matraki. Mwoti nyeza wano reza kana mchala mwa funziwa wa mazinga. Andu mza wakukunye paka na mzungu. Vama nese wano wazi yoko mnumza tafrika wazi. Mwoti nyeza wano wazi yoko. Vama chitilo umiyo.
All right. Saka. Chapanzu kwa ipapu mkoma mambo ma. Asi nyaya umbea tukuto warandeyu kumakta mzuge ima passport nye shunga shakada. Notika pezi angu watisha ura shawama nanda wa siri pachurongwa. Dambu zikuwe ringa gajiris kwa sei. Thank you so much. Maita basa mkoma Donald, thank you. Tinemwe mtereri parunare, alo?
Hello.
Yes. Yeah, linjani.
No, ndinotaura, ndinonzi wa Douglas Mukonzi.
Mkoma Douglas Mukonzi, murikupi?
Ndirikutaura, ndiri kuno ku Botswana.
Botswana, mapinda muchirongwa tipe pfungwa dzenyu.
Ndinotenda zvangu baba nenguva nokushatirwa nokugumbuka nokudii kunozobuda vamwe vakunge vanotukana asi hatisi kuzodaro.
Ndizvozvo.
Right. Nyaya yavamanhanda. Vamanhanda vanoedza kunge vanogadziridza nyaya. Asi
tachida kutaura
vanenge vakamirira zvanopi.
Hatine hedu na affiliation yemunhu asi ndachida kuti titaure nyaya yatakatarisana nayo dambudziko. Tasarwa nemaminutes anoita 9 minutes chet kuti titaure nyaya yemapassport dambudziko riri kuitika iri. Ngoti 30 seconds gana.
Nyaya yemapassport mukoma yakangofanana nenyaya dzese dzimwe dzakakanganisika dzikukanganisika muZimbabwe. Zvakangofanana. Ini ndiri kutaura pamairano yemapindiriro anoita vana manhanda. Dai vaida kugadziridza nyaya havaitaura vachisapota zvinhu zvavari kutonyatsoona kuti zvinhu izvi zviri kuenda musango. Kana uruda kuti ugadziridze chinhu unopa solution yakakwana yodairwa nevanhu kunokuru.
Ndo zvatiri kuda kuti mimi muite manje kuti tipei solution izvozvo. Ndo zvatiri kuda kuti muite izvozvo.
Solution ndeyekungoti hurumende inofanirwa kuti igare pasi. Tinoramba tichidzokera kushure kumwa chete kwokuti hurumende ngaidanzane nevamwe zvinofanana nevemvc vogara pasi votaurirana voonesana kuti toita sei. Panenge pasisina mukuru, panenge pasisina mudiki, votaura vobuda nechimwe chinhu. Nokuti vana manhanda vana chuma vakaramba vakaomarara vakaenda kudivira izvozvo vachitaura vachisapotana zvokuti government yakadii.
30 seconds dzapera manje.
Vachitaura nyaya yokuti avo vakamboenda here kunoona president.
Thank you so much. Thank you so much, Mkoma Shepherd, Mkoma Douglas Mukonzi, vari paBotswana. Tiri kuitira kuti titore vamwe vatereri. Thank you so much. Handofunga tine vamwe vatereri ntunga.
Hongo jonga, vamanhanda vanetsa pastudio 7. Hamenotovapa mukombe kana nekunetsa chete.
Tinovapa mukombe nekuti vanenge vachitaura zviri kuita kuti vamwe vanzwe.
Vagumbura vanhu vamanhanda. Producer wetu satinga avanyavalaleli lapha. Vanenge kodwa isikhathi sesihambile mpela. Sesare mzuzo AC kombisa kuphela. Ukubana sigqibe uhlelo. Mnumzana Chuma, si ubuye kuwe. Kahle kahle sike sezwa uMinister of Finance ekhuluma ukuthi uza introduce i supplementary budget. Ubona kulokusebenza ngendlela yini? Ubamba kuhle umsebenzi ubaba umthuli okungenza ayithole maduze imali yama passports ngoba i priority le enjalo kumele iphathwe ngaleyo ndlela
njengoba ngichilo maphambeleni
Ngizobana uMinister of Home Affairs ukhulumile eSekwane washo sobala ukuthi uhulumende useyidingile imali yokubana kudinga umshini omusha oza increase i-production yama-passport from 3,000 passports a day to about 8,000 passports a day. Njalo uthole le mali okuthi lawa amaphepha atholakala. So now we want to await and see, and it's about all Zimbabweans. Ngoba nxa ipasport iselakala iyaselakala lo wezanu PF kumbe wembitim whatever party iyabe isela la. So it's now up to us now to monitor and oversee that what the minister proclaimed esewangene kuyathutha yini. Then it becomes our duty as Zimbabweans to say, minister, you say this but you are not seeing any improvement. What is happening? He must then come back to us and tell us. And Parliament as well must be the forerunners of that. That's the member, I mean, that's the duty of parliamentarians. One of their roles is to play oversight on the executive. To say, what you as the minister say, and we must hold you accountable to that. And say that it must be in public domain. The minister must tell us and then what is happening. And we must monitor that and then have a much checks and balances. Because you see, what happens is all that we must remember that in those ministries, you have other civil servants there who will actually be working for government, but working against government. And that's a fact that is alive, which is there. I want to sabotage from within. So we need to now be there and play that oversight a role as citizens of Zimbabwe. We must question the minister through our members of parliament, the same, especially Rama Wenze, on that question and answer segment. Members of parliament must be checking those ministers in touch. You say, what you pronounce? Why is it not happening? And the parliament is allowed to ask the minister to give them a full statement about the situation at court.
Thank you there.
And address parliament and tell them why things are not happening and he had said they should happen.
Thank you there, Mr. Chiuma. Siyabonga Chiuks isikhathi sesizilonga mangoyi kahle start umlaleli sibe siqiba uhlelo jonga sinemtere
Hello etinemtere parunare ndiyani vari parunare
Vanyashano
Vanyashano makadiko
Ipo makadiko vari kuBotswana
apo Unyashano kuBotswana taura itinzwa Vanyashano 30 seconds nguva dzaku mhanya
Ozvakanga maita basa nyaine itika kazhinji ndeyo kuti bafanira kuteerera kana macriticism kuti sei munhu acriticisa kuti zvamuri kuita zvakaipa kutaura kuti zvakaipa iti minzi pane zvimwe zvinhu zvenge zvakatinakei panokuti kana akanzi hurumende yakanganisa pakati hurumende ndaibobvuma kuti oaita kana takanganisa saka todii kubvunza kune vamwe ndokuti nyika handi chara chinhu hachipa nhenda zvichireva kuti pane vamwe vanhu vakasiyana-siyana vane maonero akasiyana-siyana ekuti nokwanisa kufambisa nyika tenderera mberi kwete kumhanyirira kuti munhu kana ati hurumende yakanganisa pakati ndova kuti arivapandukira hurumende izvozvo hazvina kwazvinoisa nyika izvozvo nhasi unoti kuchema nyaya yeforeign currency madepartments estata samvura magesi zvese zvapfugama zvese ese zvakumapasipoti nenyaya yekuti foreign currency ezinezi vanhu vane maforeign currency ava havachada kana kuinvesta muzimbabwe why just because hurumende inenge chingotaura kuti anenge angotaura kuti makanganiza mashanza mazinzizo ari kupandukira hurumende
thank you maita mukoma
thank you the time ndiyo yafamba Mr. Mavinga let's have your last word
okay Mike.
Mr. Mavinga in 30 seconds
Hello, can you hear me? Yes. The government of Zimbabwe is seriously put good government and human rights at risk.
Hello, Vama Vinga.
Wongu mukundinzwa here.
Takukunzwai taurai, yes.
Wongu hurumende yeZimbabwe ngaitungamidze kodzero nekutungamira zvakanaka kuita kuti zvido zvevanhu, kodzero dzevanhu vese zvichengetedzwe. Mari ifako iwe sei kumakasa kana kudhuga ifatiswe nenzira yakatsarukana tigone kuwana zvakati koshera munyika zvinosanganisira zvitikinyani zvekufambisa mapasipoti nezvimwe zvakadero
hurumende ngaigamuchire chokwadi chekukondewa kwayo nokumbira nyanzvi vana mazvikokota nevanoziva kuti vabatsire kuti nyika igone kuenda mberi. Nyika haingaendi kumberi kana vanhu vachiita humbimbindoga pakutungamira. Ngavavhure vataure kuti takakosha mitemo yedu yenyika, ikodzero dzedu, tozvitonga zvakanaka tichienda mberi.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mavinga, and we are out of time, but thank you very much, human rights lawyer Dewa Mavinga and Ngaboto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as ZANU-PF Central Committee member Joseph Chu Magwanele, Oliver Lelisayo, Muntunga Milinko, Mo.
Neni, Jonga Kandemiri, Nishitenda Vose, Vateriri, Vakwanisa Kupinda Mchurongwa, Vangawa Shitira, Varumatima, Nainyika, Nemi, Musina Kwanisa Kupinda Mchurongwa, Totiramba Yamakati Tsigira, Studio 7, Denyu, Morara Shakanaka.
Navama Nanda, Futi.
Navama Nanda, Namkuma Donald Mamboma. Ndizozo.